mapase hulumende akagadzwa nehulumende akafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission mukati mavo mune magweta imomomo uyezve tine rimwe basi rehurumende rinoongororawo kana pachinge paparwa mhosva reZimbabwe Republic Police. Chienderera mberi takaona iyo shinga rafura iroro riri kuti munhu ari kunziye akatora mari yehurumende asina kuita basa racho iroro takaona buda mumasocial media aine mutungamiriri wenyika zvinoratidza kuti chii izvozvo meseji shoko riri kubuda nezvekuti munhu uyu haabatibatwe munhu wangu hanizvona saka tiona kuti nyaya iyoyo inge yaiyo kungotungwa nekwembezao hapana chinombobuda ipapapa.
Iro simba reparamende rinofanirwa kusvika papi maererano nenyaya idzodzi?
Iwe pandati pasa kana pachinge papara mhosva Zimbabwe Anti-Corruption Commission ine masimba ekuti adi isunge munhu kana kusunga kambani nekuti mazuva ano yakatasa nekutungamiriri wejekerere yatinoti ya corporate governance iyayo hapatisina vheria rinobvisa vanotungamirira makambani kumhosva dzavanenge vapara vakamirira chi makambani avo zvichireva kuti izvo vakuru vekambani vakabira kana kuti kambani yakabira hurumende bhozi yaitungamirirwa nevanhu vanhu vachio vanokwanisa kunguva ichitosungawo futi nekuti yatoti muchinonge yacorporate kusina corporate governance yeyo saka tinotanga kusunga kambani kana mari yacho isina kuwanikwa voteera kune vanhu vaitungamira kambani iyoyo saka mapurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission Zimbabwe Republic Police vane simba rekudii rekusunga kana iyo komiti yeparamende yacho inokwanisa kuatoti muchinungu to recommend to the appropriate body inokwanisa kuti isunge vanhu vava vakafara mhosva.